Masangano aya anoti SEC inofanira kupinda mumaruwa pamwe nekushandisa masangano enhau ichidzidzisa veruzhinji nezvechirongwa chekuongorora kana mazita avo ari mugwaro revavhoti vakanyoresa. Masangano aya anotiwo SEC yakatara mazuva mashoma ekuti vanhu vaongorore zviri mugwaro revavhoti, izvo anoti vanhu vakawanda vachatadza kuongorora gwaro iri. SEC yakazivisa kuti chirongwa ichi chichatanga musi wa19 kusvika musi wa29 chivabvu. Vanoona nezvekufambisa kwemabasa mumasvingo United Residents and Red Payers Alliance vaHardlife tangai vanoti SEC iri kutadza kuita basa rayo nemazvo.
Kubva zvakataura SEC kubva zvevoter inspection kuti musi wa19 kusvika musi wa29, kubva zvakazvitaura haisi kushambadza mashoko aya, haasi kufamba muvanhu zvekuti tichasvika pakuti nguva ichapera mazuva avo ari mashoma kudero vanhu vasina kutozvinzwa, vamwe vachatozvinzwa zvapfuura. Saka tachitarisira kuti vazviwanze muzvivhitivhiti nemumaredhiyo kuti vanhu vose vave vanoziva kuti zvevoter inspection zvatotanga.
Nengo yeCommunity Tolerance and Reconciliation Development vazivanai muzorodzi vanotiwo SEC haisati yatuma vashandi vayo kuti vadzidzise nekudzidzisa veruzhinji vari kumaruwa nezvechirongwa chekuongorora gwaro iri.
Mazuva apiwa neSEC tinochema-chema nawo chose nokuti mashomasa. Nguva yavatipa kuti vanhu vafambe kundoinspekta mazita avo ishoma nokuda kwekuti mapolling stations asati abuda pachena kuti ari kupi. Vanhu havasati vaziva mumaruwa kuti vachandoinspekta mazita avo kupi. Zvakare mavoter educators mumacommunities asati avamo kuti afambe achidzidzisa vanhu kuti inspekta voters roll kwakakosherei uye ndekupi kwavanofanirwa kunge vachienda kundoinspekta voters roll iroro. Saka tinongotsutsumwa kuSEC kuti aiwa nguva yavapa vanhu ipfupi uye ishoma chaizvo, ende process yavo iyi ichagona kunge ichivhiringidza vanhu vakawanda maererano nekuvhota nekunyoresa kuvhota nekutarisa mazita avo.
Mutauriri weCrisis in Zimbabwe Coalition vatavani mwoyo vatiwo havasi kufarira danho reZEC rekubhadharisa masangano akazvimirira mari yekuongorora chirongwa ichi, vachiti izvi zvinotadzisa kuita kwesarudzo dzakachena.
SEC Coalition isu tinoti sarudzo harisi dambi rechihwande-hwande rinoitwa murima. Sarudzo chinhu chiitiko chevana veZimbabwe chinofanirwa kuitwa pachena, vanhu vose vachiona. Saka matanho ari kuitwa neZEC nekushandisa mari sechidziviso chekuti ndiana anoongorora kana ndiana asingaongorori anoratidza kuti hatisati tavhura masuo kuti tioneke nenyika dzepasi rose kuti taaparwanza rutsva kana kuti parwaro rutsva rwekufamba narwo tichiri makare nekuita umbindoga.
Sangano reMisa Zimbabwe rinotiwo harisi kufara nekubhadhariswa mari kuri kuitwa vatori venhau sezvo vakabhadhariswa kare mari neZimbabwe Media Commission kuita kuti vaite basa ravo zviri pamutemo. Vatori venhau vanobhadhariswa $10 pamunhu kuti vaongorere chirongwa ichi. Studio 7 yakundikana kubata sachigaro weZEC amai Priscilla Chigumba kuti vatipe divi ravo. Asi mumwe mushandi weZEC vataurai Gavi vakaudza vatori venhau mumasvingo svondo rapfuura kuti SEC inochido chekugadzirisa nyaya yekuti vatori venhau vasabhadhare mari. Zvisinei nezviri kuitwa neZEC, masangano aya anoti akatotanga kare kupinda muvanhu vachivadzidzisa zvakakoshera kuongorora gwaro revavhoti munguva yakatarwa neZEC. Ndakamirira Studio 7 mumasvingo, ndini Gandri Maramba.